Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, November 26th, 2018, and this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And my name is Ivan Zininga.
Tonight on Live Talk, we are talking about the Commission of Inquiry into the killing of six people following military intervention in the capital, Harare, 2 days after the elections.
To join in our discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we will call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, we are on www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voandebele.com.
Yes, you are listening to Studio 7 Live Talk this evening. As we said earlier on, we are talking about the Commission of Inquiry into the shooting death of six people in Harare. The commission is led by former South African President Kgalema Motlanthe.
And today, MDC leader Nelson Chamisa had his day before the commission after days of a standoff in which he said he would only appear before the commission if President Emmerson Mnangagwa is also brought before the inquiry he instituted.
In his evidence in chief, Chamisa dismissed the allegations that he called for the demonstration that led to the police requesting army reinforcements.
Chamisa told the commission that he won the election by 57%, while President Mnangagwa got 42%.
Chamisa dismissed the assertions that the youth wing of his party, the so-called Vanguard, is a violent group, saying the youths were a peace-loving entity of the party.
Before Chamisa's testimony, deputy chairman of his party, Tendai Biti, delivered his testimony where he blasted the impartiality of some of the commission members.
Biti said Zimbabwe's authorities have always been keen to use the army, giving reference to the Gugurahundi atrocities of the early 1980s.
Join the show right now and tell us what you think about this issue. Please note that we are live streaming this show on all our Facebook pages, the VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Let's talk. If you wish to join the show, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back at the number again, 001-202-619-2077 and of course we'll call you right back. Yes.
Nomzan. Linjan.
Sikhona kunjani?
Hi. Siyaphila.
Yeah, lamhlanje ke balaleli sixoxa ngodaba lokubana uhamba njani ku-commission le ecubungula ukubulawa kwabantu eHarare okwenzakala mhla ka 1 Ncwabakazi ngemva kokhetho. Yeah, siyazi ukubana sebebaningi asebethule ubufakazi babo abagoqela inkokheli zebutho. Kube njalo lamhlanje sikhuluma kanje uMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC, elokhu esipha ubufakazi bakhe ubuqedile, kodwa ke uphakathi kokubuzwa ngamakomishina bembuzisisa. Ye, simzwile ke lapho esipha ubufakazi bakhe ukubana uthi yena hatshi, yena ayisuye owapha imvumo kumbe ukuthi aqoqe ukutshengisela okwenzakalayo ukuze kugcine kudutshulwa abantu. Uthi yena le qembu lakhe olithiwa lona iVanguard le-MDC uthi hayi liqembu elizithuleleyo elingelabudlwangudlwangu. Njalo ke sibone lo mnumzana Tendai Biti laye ufakazile sibele uphe ubufakazi ngemva umnumzana Chamisa engakaphi obakhe uBiti laye uhambe kwamahola ambalwa londa imbali yeZimbabwe lapho aphekona ubufakazi esithi
Ilizwe le Zimbabwe ikakhulu iziphathamandla zikahulumende zihlezi zona zilole amahloka lapho okumele bakhulumelane bona bakhiphe imkhonto lamahloka esiphanje umzekeliso wegugu Rahundi athi yena umzekeliso otshengisayo ukubana iziphathamandla zikahulumende ziyakuthanda kakhulu ukubiza abakubutho ukuthi bangenele lapho okuyaba bengamelanga bangenele kona. Njalo simzwile umnumzana Bithi ekhuluma ngokuthi ayisuye laye waqoqa ukutshengisela njengalokhu kade uthiwo ngabanye abapha ubufakazi besithi yena lomnumzana Jim Kunaka yibo ababeqoqe lokhu kutshengisela, kodwa hayi simzwile lamhlanje ulandulile wachapha phansi ngenduku. Mr. Zininga.
Mr. Gande, thank you. Vateereri vedu, nasi tiri kukurukura pamusoro pecommission yava muNhlante iri kugarira nau dzekuti vaone kuti zvakafamba sei musi wa 1 Nyamavhuvhu, apo pakapfurwa vanhu vatanhatu vakafa, vamwe vakakuvara zvakaipisisa. Zviri kutsvagurudzwa zvino. Nhasi tiri kuona taona mutungamiri webato reMDC, bato rinopikisa muZimbabwe, vaNelson Chamisa, vachiuyawo pamberi pecommission iyi vachizotaurawo zvavanofunga nemaonero avo nekupindura mubvunzo yanga ichikandwa kwavari nedare iri. Tanzwawo vachiramba zvikuru zvakasimba kuti vakomana vechidiki vaifamba nezita rekunzi The Vanguard varamba kuti rakanga riri boka raiita zvekuurwa, kana kuti pachirungu ringanzi violent, vati vanhu zvavo vanga vachingoitawo zvavaiita sevechidiki zvisinei nekurwisana nekukonzera mhirizhonga. Tanzwawo vachamisa vachitaura kuti ivo vakakunda musarudzo dzakaitwa kumashure uko. Vabva vanyatsotaura kuti ivo ndivo vakaita 57%, vakati vamunangagwa ndivo vakaita 42%. Zvisiri rizvo zvakataurwa pakutaurwa kwezvakabuda musarudzo idzi mukupera kwadzo padzakaitwa. Taunzwawo vachitsanangura kuti bato ravo reMDC harinei nechekuita nemhirizhonga yakazokonzeresa kupfurwa kwevanhu. Vanoti ivo havana kana nguva yavakataurira vanhu kuti vaende mumigwagwa, kana kuti bato ravo riende kunoratidzira kana kukonzeresa mhirizhonga nekurwisana nekuzopiswa kwezvinhu kwakaitika muzuva iri. Asiwo taona mutevedzeri wavo vaBiti vachitaurawo pamberi pecommission iyoyi vachisimbisa nhau yekuti kubva kare masoja emuZimbabwe aingofarira zvekushandisa pfuti, vanongedzera zviitiko zvekumashure kuma1980s vakabata nyaya yegugu Rahundi yavati kusvika chero pari nhasi haisati yagadziriswa munyika. Hatisati taoneswa nekuziviswa kuti zvakambofamba sei, zvichapera sei. Saka vataura zvakasimbarara kuti zviriko zvakawanda zvaifanirwa kudai zvakaitwa nehurumende nevanotungamira zvisina kuitwa, zvinotaridza kuti ivo vari kurwisa kuzvichenura mumhosva yavaipomerwa yekukonzeresa mhirizhonga yanga ichiitika iyi. Zvino toda kunzwawo kwamuri nhasi kuti imi zviri kutaurwa izvi mukomisheni iyi nezvamuri kuzivawo nemafungiro enyu muri kuzvitambira sei uye muri kuona zvichifamba sei. Ndiyo nyaya yatauya nayo mudariro nhasi. Mukoma Chris.
Yes, Mr. Zininga, I understand we have our guests. First of all, let's introduce Mr. Chamisa spokesperson, Dr. Nkululeko Sibanda. Welcome to the show.
Oh, thank you for inviting me.
Mm-hmm. You introduce the next one.
We have both of them already. Oh, the other guest we have is Stabile Dewa, who is also a pro-activist, woman empowerment and advocate in social rights, and leading the organization of women's excellence in politics and development. So, Ms. Dewa, you're on the line. Welcome to the show.
Thank you very much. Good evening, Zimbabwe.
Okay, thank you. Now we are going to start with Dr. Sibanda. Dr. Sibanda, today was a big day for the MDC. We saw, we heard, and we watched the two leaders who were giving testimony. First of all, we watched Mr. Tendai Biti, and then later on we watched Mr. Advocate Nelson Chamisa. Now, from what transpired today, what's your comment?
Oh, well, I would say that it was necessarily a good day for Zimbabwe. You saw the quality of leadership on full display to the nation and the world. It is very rare to get, leadership skills, leadership ability, and leadership acuteness being put on display for the whole nation to see. Zimbabwe can go to bed tonight with the vision of the future, with an understanding that this country will be in safe hands. This country is in safe hands if indeed the results of the election are restored and the coup is reversed. So I think that, for Zimbabweans, this is a day to celebrate. You saw how President Nelson Chamisa took the stage, defined the moment, and explained what would have puzzled or had been puzzling a lot of people. So I say to Zimbabwe, congratulations. You have shown Africa and the rest of the world that you can have great leadership, and that leadership has a vision that could pull our country forward. Zimbabwe certainly has a great future.
Oh, thank you so much. And Mr. Dewa, your opening remarks concerning the Commission of Inquiry.
Sorry, please come again.
I said, can you give us your opening remarks? What do you think so far of the Commission of Inquiry from what has transpired? We know there's been some, contributions from Bulawayo. They went back to Harare, and today we saw the MDC leaders. What's your take on all that?
Okay, thank you very much. I would like to take an opportunity to thank all the Zimbabweans who took time to actively participate in the commission. And we want to continue calling upon all the people who contributed that they should not be afraid, as they were given the assurance by the commissioners that they are well-being is guaranteed, and we want to call upon the commissioners to take into consideration all the contributions that were made by Zimbabweans and be able to distinguish the exaggerations, the lies, the truth, and the honest, so that the country can move forward. It's very unfortunate that there were times the commission was reduced into a political playing ground where political parties would want to score at the political level, not taking into consideration the fact of what really transpired on the 1st of August. It would have been great if all the political parties have been represented at the highest leadership, like what we saw today, President Nelson Chamisa from the MDC representing his party. If all those who had been mentioned, including President Mnangagwa, would have appeared also before the commission to also hear his side of the story, as someone was mentioned to have given instruction to the army to get into the street, which has been good to hear his side of the story. And also, maybe as another recommendation, that this is purely a criminal case, and the soldiers who shot people in the streets were identified. It would be good for those soldiers to be arrested and face the full wrath of the law, rather than just going in and around with the counter accusations and the accusations, not knowing exactly where this is going to lead. But it would have been good, even for the terms of reference, to be very clear and straightforward as to who really shot the people on the 1st of August.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Zeninga.
Mm-hmm. I'll probably let me go to the good doctor and start with the good doctor. Dr. Sibanda, zviri kufamba here?
Ndizozo munotamba.
Aiwa isinotamba isu. Regai ndite ndichikanda tuchishona netuchindevele kuitira dzimwe hama dzedu dziri kure kure uko vasingazonyatsi kunzwa zvimwe zvatinotaura. Takaona President Chamisa vachitaura kuti kana vamunangagwa vasiri kuuyawo kuzopa ufakazi kukomisheni yavamontlande ivo vaiti ina handizouyiwo. Nhasi taona vachitaura vari pamberi pekomisheni. Chazotuma kuti vachinje pfungwa vabvume kuzotaura chii?
Vachamisa vaziva kuti nyika inoda kuti izive uye vataura pavanga vari pamberi pekomisheni kuti chakakosha ndechekuti ini ndinoda kuti ndite inonzi justice kune vanhu vakashaya vakangourayiwa pachena. Nekuti ndiyo kuzotaura pano zvavakandiudza, nokuti vachamisa vakaona vamwe vevanhu apa vakaenda kuparire nyatwa vasati vashaya vachiri muhospital. Vakataura navo vakazvidza kuti aya vanhu vaya vazoshaya havo. Saka vativo no, ndafunga vanhu ava ndikati aiwa ndinofanirwa kunotaurira nyika zvakaitika zvandakaona nekukuvara kwanga kwakaita vanhu. Nyika inoda kuti izive. Saka munoona kuti vachamisa vanokoshesa zvikurusa zvinenge zvabva muvanhu nezvavanoona, nokuti mutungamiri unogara muvanhu achinzwa zvavanotaura nezvinovanetsa.
Aiwa, tapabata hapo. Mavanzwa here mukoma Chris?
Sure.
All right.
Yes, Mr. What do you make of the evidence so far, especially when we look at that crucial video where you have a soldier going down on his knee and firing? What do you make of that, especially after hearing that the person who took that video says that soldier wasn't firing at people at all?
Okay, the basic tenets of building social cohesion, reconciliation, and healing in a nation is being able to say the truth, is being able to face the truth, is being able to accept responsibility. But the challenge now is it seems like the army is dithering in terms of accepting responsibility of what really transpired on the 1st of August. And thanks to the international media, the international observers who were in the country were able to capture what really transpired. And we would want to insist that it is high time, if we really are genuine about moving forward in unity, if we are really genuine about moving forward as a one country, that we learn to take a responsibility. We learn to be accountable. We learn to be transparent. The people who shot those victims on the 1st of August are known. They need to own up. They need to be to take responsibility and be arrested. And whoever gave the instructions for soldiers to be unleashed on innocent and armed civilians should be should be accountable, so that we build a never again atmosphere environment in Zimbabwe, because we cannot continue having elections that are questionable. We cannot continue to have elections that are challenged every 5 years. For us to move forward, this is not the first time we have heard a commission before the Chiambaza Commission, and the results were never released. We had the 2008 political violence, we have the Mbambatrina, and no one has taken responsibility. So we need to build the culture of taking responsibility and making perpetrators pay for their sins, for the country to move forward.
Okay, thank you so much. Please do stay on the line. We have a caller right now.
Yeah, we have Tinashe on the line. Mkoma Tinashe, hello?
Hello?
Yes, sir. Welcome to the program.
Yes, I'm
Mushe, zvirikudodiwa. Tiri kuzeya nhasi, tiri kukurukura Montlante Commission iyi mafambira zviri kuita kwatabva patave nekwatiri kuenda. Muri kuzvitambirawo sei?
Ya, inini hatisati ndaona responsi iri kubva kucommission kuti iri kutora nyaya yakarerekera kupi. But maonero angu ndisina side randingati ndakarerekera chairo, nyaya ingori pachena zvayo kuti mafoja ari kutitakozvichiuenda zvavo kuti basare vavasina nyaya but nyangori patena kuti masoja ndo vakauraya vanhu zvese zviri kutaurwa nevamwe vari kusiya kuchipenda zvavo kuti masoja azo vakauraya vanhu tinobhili pakutwana vamaizi vanhu vanenge vatongotengwawo but pachina kuti masoja ndo akauraya vanhu but haasi kuda kubvuma zvokuti kana akabvuma zvokuziva zobvunza kuti ndiani akanga vapa goa hedhe kuurayai saka nyange ri pachina kuti masoja ndo akauraya vanhu and futi temes of kuti mdcyaka inaita handigamutirani nazvo asingoti vanhu vagara zvavo vanga vangori mumudzi yekungogumbuka nezvaingeitwa nezek saka vanhu tagara mazimbabwen tinongoharaswa negavenme kana kuti ndikaditi maoppositions party anoharaswa neruling party saka pamwe sometimes vakangosangana vakangofungwawo kuda kumborevhenjawo vanogona kungoita anything else noti kuti vainsaitwa naenvat but nenyangoti vanhu vhiri vanga vatongodzinzikana nezvaitongoitika saka vanenge zvakaitika musawani agasi iende zvikiaizo pacommission tongoona hangu kuti vana musati vakurira vaita ava hcdstage kusvera vachiiswa musoro havaisa vangoona dabatiri kungotambisa but vanhu vakaita vakakuvadza vanhu masoja
zvino kana masoja akawanikwa aine mhaka inotakurwa nani mhaka iyi
mhaka aiwayo makaisa akunanga kuwayo aaaaanga aingonanga wayo ongotanga kuaaari akangari akanga aanga
foni yenyu hameno zvayakuita yaenda kure kure
okay pane munhu ari kundifonera
aha taakukunzwai manje chitaura yenyu
orit ndiri kuti hosaisa hukutanga yatanga kune akanga ari minista panguva iyoyo akanga ari minista kana airamba anenge akuda kuti hosa inenge yakunanga kune akamutuma kunzi kana yakune akamutuma kana ari president egane kodzere kuudza faisa kuti defense ozoudzawo general vakanga vari kupanguva iyoyoyo vavaleresivata saka hosai ndinotongona senge inozotongo kana ivo vanova president vari kuramba kuti ndandachandoziva uchiminista vaivapo vachiwenga zvo vanova vanofanira kunge vari ivo vandiri kutenda kuti ndo vakaudza masoja zvokuita and afosi maidines emanzwisira anoita that man urimane usiasineropa ropa ratoka kufa kwevanhu or anything anongoda chekukaurisa kuita saka handirambi kuti anovange ari akatopa kodha yekuti uraya inoti kuti endai munoadzisa kuti endai munouraya dati vanobva vaisa siye muvanhu kana vozoda kuita anything vanenge vava kutya kufa
aiwa takunzwai mukoma tinashe tinokutendai nekupinda muchirongwa tovimbawo naivo vakateererawo ruzhinji rwezimbabwe vanzwawo pane maonero enyu mova nezuva rakanaka nai
zvakanaka ende ndabatikana kushuwani zvaitika nhasi pazvedc vatikatira vabiti vachitaura ende vanotaura zvavo vanotaura kuti general ndo anga vapa odha kuti nemasaisai zvaanga zvatibata zvisingaiti izvozvo
aiwa tazvinzwa vamwe vari kuti wani hanzi matechnical faults anogara achingoitika wani kumanhepfenyuroko
afaniri kuzoita nhasi noda kukuti kuri kutaura munhu ari kuvaataka kuri kuti vamwe vese vaitaura vachivasapota haina mbotika dzatiyakafa kudhara
aya aiwa tazvinzwa mukoma tinacho moswera zvakanaka naye
tichagadzira ndimatanewo kuti zvedc yakaora
tatenda zvikuru you heard the brother there he is very very strongly about the whole commission thing he thinks the Montlante commission is pretty much wasting time they know what they should do they know who they should talk to and they know where to point all these energies at. I don't know, but that's what he says. Yeah. And he is also very disgruntled by the ZBC in and out on footages during the presentations by President Chamisa. I think he must be an MDC sympathizer.
I think so too.
Yeah.
Dokotela Nkululeko.
Yebo.
Yeah. Sizwile lapha ebufakazini buka mnumzana Chamisa. Khuluma lapha ubana kukhanya udaba lwegugu rawundi ngolunye olumele lulungisiswe ngoba lakho kwabulawa abantu ngamasotsha. Ungagcizelela usithini kakhulu, abanye bajayele ukuthi bona udaba lwegugu rawundi lusetshenziswa ngesikhathi sokhethwa kuphela nxa umuntu inkokheli yamabandla ingaya eMathebeleland sebekhuluma ngakho, kodwa simzwile namhlanje lobithi la ekhuluma la ngakho. Ungathini wena ngodaba lonono?
Mwenengani umnumzana ubithi indlela afake ngalo ludaba ufake lwaba segcekeni ukuthi hayibo indlela izane esebenza ngayo njalo ejwayele ukuthi isebenze ngayo kudlelana namabandla aphikisayo ukuthi iyadinga icala ezalethesa umkhokheli wabo kuso sonke isikhathi ukwenzela ukuthi umkhokheli amoshe isikhathi esiningi kakhulu elisana lemithetho namakhodi indaba ezifana lazenezo. Ngakho nxa ungakhangela izenzo zezalo kusukela isungula kukhanya ngani yokwenza kwayo. Umnumzana ubithi uthethe imizekeliso efana legrawundi wayisebenzisa kahle ukutshengisa ukuthi lokho okwenziwa izanu kupresident uChamisa na kubukhokheli be-MDC akusi into entsha, into evele isazakala, ivele ihlala yenza kuzanu. Ngiyazi ukuthi nxa abakhokheli abanjengabo bithi sebekwazi ukuthi bakhulume ngodaba olufana legugu rawundi kutshengisa ukuthi sokuzaba seduze ukuthi iba nxa amabandla laphikisayo afana ne-MDC angakhokhela, udaba legugu rawundi lalo luzathola ukuxwayisiswa kahle luphumekele egcekeni. UZulu welizwe leZimbabwe abe lolwazi lokuthi udaba lolu lwahanjiswa njani, lwalukhokhelwa ngabantu abanjani, njalo lwalulodubo olungakanani, kodwa kusenziwa ngendlela engaphazamisi ukuthula kweleZimbabwe njalo engehlukanisi uZulu weleZimbabwe.
Hayi, kuyezwakala Mr. Zininga.
Tomboenda kuna vachiripo here muzvaredewa? Oh, okay. Saka tichiri na doctor. Okay, Dr. Sibanda. Hello?
I'm here.
Oh, great. Thank you. I'm going to come to you and look at the whole global presentations that are being made at the commission. And some callers are calling in and saying the commission is wasting time. They know what they should do. They know who they should point fingers at. They know where they should go with this whole story. Do you as MDC have a position on what should happen now?
Oh, well, no, because clearly the president had been very clear, the party had been very clear, and the president laid out today how he had misgivings about the commission and then said, look, because of the caliber of some of the individuals on the commission, he hopes that since the truth is well known, that truth is going to be given the light of day and that justice shall be done for those who lost their families, justice shall be done for Zimbabwe, and that Zimbabwe will be in a position where it is not expected to ever endure such a terrible loss of life unnecessarily at the hands of the state. So I think that we are... hopefully we might come to a point where that happens. But look, the misgivings that the party had about the institution of the institutionalization of the commission itself and the fact that it has to report to President Mnangagwa, who we know is illegitimate, who we know did not win the election, and the election was won by President Nelson Chamisa, means that there is doubt at all that if the commission does its job as is expected, it may then, the report it produces may see the light of day. But of course, the commissioners could have done a great job of making it a condition of their participation to be given their undertaking that their report will be published in full, and that if the government was not going to publish the report, then they would have the right to publish, or they would keep a copy and have the right to publish that report themselves. Nonetheless, there is no trusting ZANU-PF on this. Because we know where we've been with ZANU-PF, we know where we've been with Mnangagwa, we know how he stole the 2008 elections, we know how he was a huge part in the most violent, the most sad aspects of our history. We know his key and almost most influential role in Gukurahundi, in Mnambatsina, the electoral violence of 2008, and we know how key he is in the violence that's gripping the country now. So there's no doubt that Mnangagwa will continue to be Mnangagwa. We trusted, people trusted him, some people trusted him in 2017 during the coup and hoped that he would be a transitional leader. It is very clear he has not wanted to be a transitional leader. He has wanted to continue, in fact, perfect the dictatorship of Mugabe. Of course, he's now vying for the top contender of the most committed, most sophisticated dictator that Africa currently has, as possibly flying even above of above Mugabe.
Thank you so much.
Okay, it's all right, Inzo.
Okay. Muri kuti inzwa zvakanaka here?
Yeah, ndikuzwa zvakanaka.
All right. Foni dzedu hameno zvadzanga dzichimboita papa chita ruzha rwakati one day. Muri kupi mukoma zita ndiani? Ndiwo vamoyo ka?
Ndonzi love momoyo.
Aha. Aiwa, tinokuchingamidzai muchirongwa. Nhasi tiri kukurukura pamusoro pekomisheni yava Montlante iyo iri kutsvakurudza kuti zvakafamba sei, zvogadziriswa sei, kuenda kumberi kuendwa sei, maererano nekupfurwa kwevanhu pakafa vamwe vatanhatu, pakakuvara vamwe musi wa 1 nyama vhuvhu muHarare. Zvino nhasi kwanga kuchitaura vabiti, taonawo kuchitaura vachamisa nevamwewo vakasiyana siyana. Zvino imimi mapinda muchirongwa, sunungukai kutiudzawo mafungiro enyu kana zvamungadewo kutaura pamusoro pekomisheni iyoyi mhuri yeZimbabwe yakateerera.
Iri pamusoro pekomisheni iyi ka ndachinyira kuda ndoda kutaura pamusoro pekuti ivo vachamisa ndachida kuti vachamisa dzeni vanya vaende kupi kukomisheni iyi dzeni vanya vaende vanopa umbo hwavo dzeni vachinyatsokutaura chokwadi maererano nevaonera vanoita ivo zvinhu zvinoitika muZimbabwe, nekuti ivo zvinhu zviri kuitwa nezanupf isu hatisi nyatsokuona kuti iri kuchiitika zvinhu kwazvo, nekuti tirikutambudzika kusanganisira nesu isusu tiri muno musouth africa. Upenyu hausi kunyatsokutifambira zvakanaka maererano nekuti ivo maonero anzi kuita pazvinhu zvakaitika pakuurawa kwakaitwa vanhu ZANU-PF haitinyatsokufambisa zvinhu zvakanaka, nekuti ndiyo yakatumira masoja kuti auraye vanhu handizi, asi iko zvino iri kuramba iyo haisiyo. Saka isu hatisi apa vakuda kunenera MDC kuti MDC ndiyo yakadini, ndiyo yakauraya vanhu, ndiyo yakakonzesa violence kuti pai violence idai, asi iri maonero angu ndazoti MDC haizi yakadero, iyo ZANU-PF ndiyo ine problem. Yakaitumira masoja kuti idero igowana kunenera MDC kuti iyo yakadai, yakakonzesa violence apa MDC isina kudero. Saka indachinyira kuda kuti dai vachamisa dai vaenda vanopa umbo hwavo kuna vakalima kuti atichi vaende kuziva zvinhu zviri kuitika muZimbabwe kuti vaone kuti isiri kubatiriri muZimbabwe, nekuti kuuya musouth africa hakuzi kuti kwai tiri kuisa nokuti vaichii inhau yezanupf ndiyo iri kutibatirira.
Muna mato wenyu wadairwa nekuti vachamisa vatoenda nasi kukomisheni ya vamontlande kuno pao uombo wavo neufakazi wavo. Saka zvamuri kuchemera kuti zviitike zvatoitika zvichiri kutoitika. Aiwa.
Okay, aka kana vaita vakano paumbo wavo wakazara kuti iyo vakalime vazive zvinoitika muzimbabwe. Tingafara nazvo kuti iyo vazive. Then nekomisheni yacho isava nesaidhira kuti inosaidhira kuti kwaii. Sezvo iri ruling party yesaidhira ruling party. Inofanira kunyatsokuona mhosva ichava bhosi iri mavonero angu zvanepesi ngeribatiriro.
Irubatira
ruzhinji rwezimbabwe especially vamunangagwa navachiwenga.
Aiwa, tazvinzwa. Ndofungawo nevakateererawo vanzwawo pfungwa dzenyu nemaonero enyu. Paita vamwe vateereri vakawanda zvakare vari kudawo kutaura, regai tivapewo mukana. Tokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chanhasi.
Okay.
Tatenda.
Okay.
Hanzi tine mumwe muteereri zvakare.
Yes, Ivan, I understand. We have another caller. Hello, Makoni.
Hello. Hello, how are you?
Fine, how are you doing?
I'm good, man. Hi, man.
No.
We have been troubled by the quality of money. We must take them out.
The pilot is there.
We are not living abroad like we are animals. Yeah.
The pilot is there. You go and register and vote.
At least you see that life is not good here. We are living under bad circumstances because of this government.
Where are you calling from?
I'm calling from South Africa.
Oh, South Africa. Okay, so what's...
Yes, I run away from these guys here.
Mm-hmm.
They wanted to kill me in 7 days and I ran away.
Sad, so sad. And what can you say about the commission?
The commission?
Yes, sir.
Obviously, the commission is biased, considering the fact that the last woman took the charity money, okay? Those people, they are already biased. We don't even know. We are not going to refuse anything they are going to say. Already, they have voted the side which they are taking. Why didn't they check? Why did they call Mnangagwa and Chiwenga to come and testify?
We don't know. Maybe they are going to call them.
Why did they put it on?
Hello? Mr. McConney? I think we dropped, the line dropped. Okay, so Dr. Nkululeko, the issue of the Vanguard was raised today at the commission. Now, from what you know, this is a peaceful, young, youthful organization, according to the leader, Nelson Chamisa. What can you say about the Vanguard?
Look, we've said this several times. You know, my history as an individual is that I was once president of the Zimbabwe National Students' Union. Being president of the Zimbabwe National Students' Union, I considered myself a vanguard for democracy. We printed a newspaper in the Students' Union that was called the Vanguard. Vanguardism is about protecting values and making sure that they are institutionalized at all times. And this is the essence of what President Chamisa said, that, look, the Vanguard was about ideas of discipline within the party, within the youth wing, where you wanted the youth wing to be disciplined. And when new members came in, there would be those people who tell them how we behave in the MDC, how we follow etiquette, and so forth. And people have turned the idea of an organized MDC MDC into a negativity, because all they want is to paint the MDC in the darkest of all lights, whereas in fact that was a great idea. I have not seen any organization that doesn't have the idea of vanguardism within them. Mugabe spent more than 20, 30 years projecting himself as the vanguard of the idea of being African. Right now, Mnangagwa cannot take away his scarf It doesn't matter how hot it is. It doesn't matter how cold it is. He doesn't even seem to understand what the idea of a scarf is. He has turned it into something that represents, that shows him or projects him as the vanguard of nationalism, the vanguard of Zimbabweanism, and what he calls the new dispensation or the Second Republic. So clearly, there are those who have not engaged with the language and discourses of freedom, discourses of liberation, who may not clearly understand what vanguardism is, what a vanguard is. A vanguard guards the idea. You are guarding the van, as it were. And then the president put it succinctly and clearly. He knows very well that the idea of the existence of vanguard was then being utilized during his ascension into power by the opposition and ZANU-PF media to project the MDC as having some form of extra-legal organization within itself, when in fact all that was simply an idea.
Yes, but Doctor, we saw in the run-up to the election, one of the candidates, Mr. Charlton Wende, writing on Twitter, accusing the leader of the vanguard of being armed.
This is you are making reference to a contest of power. Mr. Charlton Wende was in a contest of power with Shakespeare, to the extent that that contestation was there. They exchanged words and so forth and so forth. And that necessarily is the idea. Look, the president spoke succinctly to this idea. He says, look, if anybody in the MDC had a weapon, they would not see the light of day, because ZANU-PF would take it away. I would be hard-pressed to find a Zimbabwean, a single Zimbabwean, who has lived in Zimbabwe, who assumes, imagines that there is anybody who is certainly in the opposition who may publicly own an unlicensed firearm and be scot-free or be survive a day or two without being violently attacked, arrested, or even murdered by the security forces, that are afraid of anyone else owning the means of causing violence on others and themselves. It is unheard of, you know. And for Zimbabweans to continue to entertain the idea that there's a possibility of an opposition member who is armed with arms of war is, you know, escapes me, because you know, I know Zimbabwe, I know the government that's there right now, I know the attitude towards the ownership of violence and the monopolization of the same. I know they wouldn't let an opposition member own a gun, let alone do so publicly with the knowledge of so many people. It is just unimaginable. It is untrue. It is beyond it is beyond reality.
Okay, thank you so much. Please do stay on the line. Ivan, we have a caller, right?
Yeah, tugunza kuti pana vamudavanu. Hello, Mr. Mudavanu.
Hey, makadiko baba.
Tinofara isu makadiwo imi.
Tiripo edu, nendruda ndipindo pashiro wandisana kuza nenya ye commission yakaumbwa iyi.
Maita zvakanaka, pindisununguka izvenyu tinokuchingamidzai.
Ndinoona kuri kutambisa nguva kutora vakundlande munhu ari kusouth Africa kuti auye kuzotarisa munhu airidza pfuti ari muZimbabwe. Kundlande anga ari kuno kusouth Africa, anga asiko kuZimbabwe. Saka imari iri kutambiswa zvanga zvakadini kana Zimbabwe kana hurumende iripo, igovernment yakauraya vanhu ine tsitsi, vaidai vatokombanzeka vanhu vakaurawa ivavo, votobatsira kupa rubatsiro pavanenge vakwanisa napo, dani kuti mutore mupevanhu mari vanobva kusouth Africa, vanobva kupi, ende vanhu ivava vanoenda kumahotera havana kumboona pazvaitwa. Orit, izvozvo ndirikunzwa parishedzwa Chamisa kuti andopa umboo. Zvanga zvakadini kuti vaone musoja uya, because masoja ndo akaonekwa eridza pfuti, hakuna kuonekwa businessmen sezvakambotaurwa nemasoja zvakuti mabusinessmen ndo vaifura vanhu. Vadini kuti ivavo masoja vairidza pfuti vavo vobvunzwa kuti iwepo waifura pfuti yako umwe, waifura pfuti ndiani, nekuti anga ari masikati, mapurisa anga aripo. Saka tinoona sokuti kutambise nguva, vanhu vanongofa, vanhu vanongonyangariswa, hurumende dzanopfisa neyazwi avanhu dzitsi nyange chimanikidza kuti tonge vanhu vanhu vasingadi but pakuraya pade vachingoda kuti vatire receptiona ropa ranyanya kudeuka zvakanyanya ndo maonero andinoita kutambisa mari kwavakaita kudaidza vana kunzanda hazvina zvazvinobatsira kuvana vemuzimbabwe orit vapedza ipapo vanoita chiichii chimwe chinozoitwa mototsvaga kusunga vana Chamisa vana Chamisa havana mhosva havana munhu wakauraya vakauraya vanhu kubvira kuutumbani kumatebeleland mandeveri vakafa hatitowirira nemashona nemandeveri nekuda kwenyaya idzodzo asi havasi kuda kundoripa zvinoririi zvinhu zvakadaro dai vanga vari vamwe ngavazve tsitsi kuti vanhu vemuzimbabwe vakwanise kuwirirana hatichatowirirani nekuda kweizvozvo motora zvimombe michivapa vanhu vanongurawa mari dzamuri kubhadhara nakunzandisa dei maitenga mushonga matombogadzira parirenyatwa kana kuti kugomo zvaibatsira ipamunokwanisa kuti imini maona zvinhu zvinenge zvadai motoumhanyira kuti hadai kwasungwa vanhu dei kwauraya vanhu vanhu vanopera mosara megaere muri zano pf mosara eregaere gavhumen nemasoja ayo
ndozvandamboonawo aiwa tinotenda
ana anokwanisa kundipindura kune vezano pf racho angatombondishandurawo
takunzwai mukoma wangu mashoko amakanda mudariro ndovimbawo vakateerera chero tisina zvedu watiinayezvozvi parunhare wezanu pf asi ndinoziva kuti vanenge vachiteererawo vanzwawo zvamataura hanzi shoko hari vhikwi hazvisi zvibhakera rasvika
ndizvozvo
tozonzwawo kufamba kwenguva
kana aripo angatongozopindurawo kana achida kuti pindura tombotaura tichipindurana nokuti kufa kwevanhu kwakanyanya kubvira 1980 vanhu vachibva kumozambique vachiurawa vachikandwa papi tinoziva aiwa kutoda hatizivi kuti apa pakadai pakadai vanongourawa vanhu zvisina batsiro vechipambwa vechiurawa
aiwa tazvinzwa
vanhu vafa vakawanda vanhu vakazvara kunze kwenyika dai painga kune mukana kuti aidiwa kune nyika inoda taimbobva tosiya vanhu vezano pf muzimbabwe vambosvara vechitonga havo zvezvavanoona
aiwa ndinokutendai baba vamuda vanhu ndanyora pasi zvamataura nemibvunzo yamakanda tikangobatawo mumwe wezano pf ndichaita kuti vawanewo mashoko ekupindura pane zvamataura izvi tinokutendai zvikuru mova nezuva rakanaka
zvakanaka itinotenda
tatenda
maita basa okay
another caller hello hello
hello hello
hey Shali Jonathan welcome to the show
makadiko
tinofara makadiko imimi
tinofara maita basa matichindopa chirongwa watimbotaurawo
ndizvozvo kandimi varidzi vechirongwa mipfenyuro ndeyevanhu kai
chokwadi vedu vana munangagwa ava vapedza vanhu ngavarege kudaro ende vari kuziva zvose zvavari kuita hapana secret iri ipapa ivo vari kuda kungohwanda chete
inga zvariri basa
uku kuhwanda kwakaitika kwokutsvaka vanhu kuti ivo vaita kunge vasina mhosva but mhosva vachiiziva pairi ivo masoja iwayo ndiwo angadai vakatanga kubvunzwa ivo vari kuvanzirei kuti masoja abvunzwe iwo ariwo ari kunzi akashudha munhu handiti munhu kana auraya munhu anotorwa iye straight obvunzwa kuti kosei wauraya munhu otaura mhosva yaamuurayii
saka muri kuti nyatsotsanangurai zvijeke kuti zvamanga muchida kuti zviitike ndezvipi muchidimbu
izvii zvatinofunga kuti dai zvazvirizvo zvakaitiwa ngavangotora musoja uyu ndiye abvunzwe abudise umbowo hwese huri pachena ndiye ane umbowo hwese musoja uyu
aiwa tiri kupanzwa ipapo naivowo ndovimba vari kunzwawo vari kumusoro kuvakuru vakuru vari kuteererawo chirongwa ichi
chokwadi vedu ngavarerutsire mhuri yezimbabwe kuchema kwanyanya uku
aiwa ichocho tachinzwa chokwadi chenyu tovimba kuti pachaitawo mumwe achapindurawo mumazwi amakanda tichakumbira vanenge vazopinda muchirongwa kuti vapindurewo ipapo maita basa nekupinda muchirongwa chanhasi
aiwa tinotenda maita basa
tatenda zvikuru
Yes, Mr. Zeninga. Let's go back to Dr. Nkululeko Sibanda. Dr. Sibanda, a journalist, Mr. Maynard Manyoa, seems to be, appears actually to be living in fear, apparently after he gave his testimony. What do you make of his testimony? Because it appeared as if that testimony was kind of tearing apart what we had heard before. What's your take on that?
Look, we know one thing, which is that ZANU-PF is so good at sensationalizing things, and that they have used the ability to sensationalize things to the fullest extent in order to cause havoc and to cause grave harm. As you had, you know, and as you know, Kukwehaundi was built on the back of supposed murder of tourists, and therefore they had to go into Matabeleland and kill 20,000-30,000 people in search of about 150 individuals, of which they only ended up with just one, Gwesela. In reality, you may say then, since we only ended up with one, there was just one. This is where we are with in this matter. You have him, you know, claiming that he lives in fear. Let's talk about Makomborero Haruzivishe, who, in fact, was assaulted in Harare after giving his testimony. When you look at Maynard, what exactly is Maynard popular for? You couldn't compare him with Makomborero, who, in fact, is a student activist, benefits nothing from the MDC, could benefit nothing from his testimony. Whereas Maynard has been seen on photographs with Mnangagwa. Maynard is one of those people that gave the country as a whole, the very idea that the election was being stolen. He is a guy who, to the letter, predicted the results 2 days before they were announced, as they were going to be announced by ZEC, as if he knew the game plan. When ZEC was busy saying that it doesn't have any results yet, they are still collecting them, Maynard tweeted the figures that would be given to Mnangagwa and figures that would be given to President Nelson Chamisa. So you are very clear that he is a gentleman whose position is clear, is clearly along that of power, and is simply looking for attention, and all his testimony must be seen in accordance with his relationship both to power and to corruption.
Thank you so much. Mr. Zeninga, do you have another call?
We have a caller, Utawanda Ndlovu. Oh, we just lost him, Utawanda.
Oh, okay.
We just lost Utawanda.
So let's continue with Dr. Sibanda then.
Okay, so Dr. Sibanda, kune vamwe vanhu vaka wanda wanda, vamwe vanga vachi nyorawo comments kuno, vamwe vanga vachi taura taurao mafungiro avo. Muno uona here sekuti pane mukana unogona kuti commission iyi izobuda ichinongedzera MDC ichiti ndimi mune mhosva?
Handifungi kuti vachadaro, nokuti umbozo watinoti evidence muchirungu wakawandisa unoratidza kuti chii chakaitika. Ndavona zvinhu zvapotsa zvandinetsawo kuti aiwa makomishina anenge ane paakamira anenge anomboita achizevezerana nana Mnangagwa kuti zvinotodii, maamuchida kuti tigadzirise sei, nokuti mukatarisa yemibvunzo yabvunzo vavachamisa nhasi yanga isinei nezvemusi wa 1 August, yanga yaakutopinda munyaya dzematongerwo enyika kuti zvino apa toita sei, zvino apa toita sei, apa pakaitwa sei, apa munofunga sei. Ndinofunga kuti mibvunzo yakawanda yabvunza vachamisa yanga iri yematongero yezvematongero enyika, kwete yezvemusi wa 1 August. Asi zvisinei, ndinorangarira kuti pamwe vanga vachiita izvozvo vakatarisira kuti vanenge vachida kuti vozoona kuti vanganyore ripoti yakaita sei inogona kuti isavakuvadze, nokuti vanhu vacho vese iva vanenge vaine mabasa akawanda avanenge vachida kuzoita, anenge achida kuti vasakuvadze mazita avo nokuti vakanyora zvisiri pare umbo vakawandisa kudai ndinorangarira kuti zvinogona kuzovanetsa kuenda mberi. Asi toziva kuti vamwe vacho havana kana nebasa vari vekuti chero vakanzi vauraya munhasi hapana chinovaipira nokuti vavatosviba nechekare. Asi hazvisiri zvataura vachamisa izvozvo. Vachamisa vanofunga kuti aiwa makomishinas anofanirwa kuremekedzwa even vachisapotawo mapata avo asingadewo zvakachenesesa sezvinodiwa navachamisa.
Aiwa, tapanzwa hapo. Todzokazve kwamuri manje manje. Taita mumwe muteereri ari parunare. Mukoma Richmond.
Halo, zviri sei mukoma wangu?
Mushe mushe, makadiko?
Buda, ndodiniko.
Aiwa, ndizvozvo. Hanzi hove huru dzinodyira kwakunovira. Ndimi masvika chimutambo wakunoenda kumapenaka.
Akomana, imi ndaida kanguva chaikundibudinyasa kutitaura chaiko akomana.
Nguva yakawanda hamuchaiwani nhasi asi munowana inokwana. Taurai henyu mafungiro enyu.
Ndakambozitaura tatangotanga zvedu kuti komisheni vari kungopedza mari mahara.
Mamuchida kuti zvidii?
Dai vari vamwani vavadzodzi munhu akabaya vanhu zviri pachina anozikanwa nemunhu wese. Ndoshamisika kuti vana vamushandi vakauya vachishandisa kunoguma vozvari zvatiitika pakuno South Africa. South Africa inoendo shika ikonomi vari kushandisa mahara vanhu ivo vava namushandi vavo vanhu zvati tikangubva Zimbabwe kangu nakachete tese todzokera kuZimbabwe.
Saka vanotimeka
sure kuti varamba vachingoti tsige tingori kunogu vari kushandisa mahara vanhu ivova kunogwa navo.
Hei, saka hamusi kuona komisheni ichiburitsa anza dziri kutsvagwa nenyika?
Hapana. Senge sarana vana madhuku avo nanaanzanani profesa watawo hapana zviripo apo.
Hei. Inga zvakaoma.
Mona tiri kutambura sere, ini ndiri shofera ndiriga.
Muri chi?
Izvi ndiona kuti ndiri shofera.
All right. Ndapabata.
Izvi ndivena Cape Town ndakawa ne 400 the case. Mugeza atofanira kuti tomorrow morning supposed to offload because those vana mushande vavo. South Africa hambonzwa zvatiitwa zvinezvi.
Hey.
Vanangotamba tichitambudzika chete.
Zvakaoma. Muchidimbo 1 minute yasara. Zvii zvamunofungidzira imimi kuti dai zvaitwa kuti zvinhu zvigadziriswe?
Vanhu vakaura vanofanira kungoripwa vongobvuma masoja zviri pachena serega kuramba tichingobudisa mari sinzi nyika yato chena haina mari but ivi vanoramba tichingobudisa mari chete.
Aiwa, takunzwai tino.
Dai ndikambozoona necho chamisa but mukuriro kwechibada aripo shamwari chamisa ngaaramba achitaura zvataura murume anotaura chokwadi. Mukuru wesibanda wena uri ndoda wena futi. Atirambe takashinga madoda uri ndoda wena. Tokusapota haichaiko.
I hope the good doctor is listening. Vakunzwai muchivapa sando dzavo. Ndokutendai mukoma Richmond nekupinda muchirongwa. Mova nezuva rakanaka.
Kutambura vaizvi dafamba 400 kei zvishwa Cape Town nenyawo dzavo achitambudza zvakadaro anavo.
Aiwa, tatenda mwanaume, nguva ndo yakutiperera. Tichachengeta namba tigokutsvagai zvakare rimwe zuva nai. Mr. Gandhi.
Yes, thank you so much, Mr. Zininga. Well, like you pointed out, we are running out of time. So let's give the doctor his closing arguments. Give him time for his closing arguments. Dr. Swanda, we are running out of time. In just a minute, can you just tell us what you think of the commission so far?
Look, it is called the law of unintended outcomes or expectations. Mnangagwa would have expected that out of this commission he would get a validation, he would get a clean and clear bill in terms of his ability to lead and take the country forward. With what President Chamisa just did today, he hit the ball out of the 8-yard line and used the opportunity to give the country leadership, to show that he is ironed, practiced, deliberate, disciplined, he's eloquent, experienced, dependable even, and strategic, and that the country will be better off economically or otherwise if it is in the hands of this kind of leadership that is not what you'd call such Feja Feja. He knows what he's doing clearly, as it displayed today, and he knows why he's doing what he's doing at all times. Zimbabwe is very lucky.
Oh, thank you so much. Have yourself a blessed evening. That was Dr. Nkululeko Simanda, spokesman for Nelson Chamisa, the MDC leader. That brings us to the end of the show. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe, until we meet soon.
And I'm Ivan Zininga, signing out. Have a wonderful night.